gave you a chance and you did it again, again and again. I told you to stop it and you did it again, again and again. Locha, puro torini. Locha, oya limone. Locha, oya vegas. Oya limone, uongo bebe raone. Naone locha, puro torini. Locha, oya limone. Locha, oya vegas. Oya limone, uongo bebe raone.
Muna watidakwa namsadzi watidakwa vatula vodikangwa hayani vosi avana vana kufanga ndara inwi ndoduma badi harwani nechina badi anishoni na ushona ndoduma zvipotoni livone vadiva inwi figasi vadiva inwi rutorine variranga inwi novhurisa nikabindu zvidhakwa zvopedza tundu nodhadhanina dzungu sepi osuva hone nyiko orwara hone manavera chikupa hone ndibhora vatambangae chidhadhavuka tashango namavola hosala rambo chorata achidzungudzi na nne ndiko ya hone ndiko zviva ndiko chavorwara.
I gave you a chance and you did it again, again and again. I told you to stop it and you did it again, again and again.